A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 19th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing vendors, most of whom are women. Following President Robert Mugabe's call for the removal of vendors from city centers to designated areas, what are your views on the issue?
And to join in the discussion, you can call us on directly 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga kohla utubana ngulesine ulapoge esilazia ezabo mama ezabesifazane sithi asihluzeni bomama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us on our pages. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And don't forget that we are also on the web on www.voandebele, www.voashona, and www.voastudio7. So you can join in the conversation there as well. If you're just joining us, or for those that have been with us today on the Women's Roundtable, we are looking at the challenges facing vendors, most of whom are women, following President Robert Mugabe's call for the removal of vendors from city centers to designated areas. What are your views on the issue?
And Marv, opinion is divided over the president's call for vendors to be moved from the Harare Central Business Center district to designated areas, with some against the move and others in support of the call. Critics are actually calling on the government to avail the 2 million jobs it promised under its economic blueprint, Zimaset.
And PJ, on the other side of the coin, those in support of the president say, you know, the city centers had become a health hazard and an eyesore. And, you know, they therefore feel it needed to be cleaned up. But most of those facing the wrath of the relocation are women who have been lamenting losing their ways to municipal police, despite some of them having vendors' licenses. Let's take a listen at a Harare vendor, Miss Maidei Chimuka, who spoke to our reporter Thomas Chiripasi on the situation in Harare. PJ, we heard there from Amai Maidei Chimuka, a vendor based in Harare, who's lamenting that she lost some of the wares that she had. And, you know, she came out a little strong on the solution, but, you know, obviously she's very upset about the situation. So that's what we're discussing here today. We want to hear your view on the issue. Over to you, PJ.
Yeah. Kulabo ke abasanda kusixhumasa ngumsakazo we Studio 7 e Voice of America. Lamhlanje kuhlelo lwethu ole Live Talk asihluzeni bomama sikhanyela inhlupho izangathaze ezibhekane labesifazane labo mama labo abaphila ngokuthengisa ezidaladeni. Nanku phela umongameli welizwe ethena ephumise umlayelo ukuthi abantu bonke abathengisela phakathi kwenzikini enzikini yedolobho laseHarare ababuthwe bonke ngamapholisa baxotshwe endaweni lezo, kodwa ke basiwe endaweni abavele bazinikwa yikhansili yeHarare ukuthi bathengisele khona. Kulabanye abasekela leli nyathelo, kulabanye njalo abangasekeli leli nyathelo, ikakhulu bona labo abaphila ngokuthengisa abathi lapho esixotshelwa khona ukuthi siyethengisela khona akulabathengi. Ikanti ke labo abasekela umbono kahulumende, umbono kamongameli Robert Mugabe, bathi bona yebo idolobho laseHarare kade selilengcekeza enkulu ngoba kade vele sokungasahambeki ikakhulu laphana ku-First Street. Yahamba khona lapho endleleni khona lapho kwendlalwe amatamatisi lama-onyeni, ungavele uyekethise khona lapho ugcobe itamatisi lona lelo sungoba solithengile. Ikho ke kade kufaka ebunzimeni abantu abaningi ebekhala ngokuthi labezitolo labo besithi uzabona ukuthi ezinye impahla ezizithengisayo omunye uzithengisa emnyango khona lapho ngedola. Ikho ke kade vele sokungasa kade sokulokufuthelana okukhulu kwabantu kwamacele amathathu abezitolo, uhulumende lalabo abathengisayo kanye labathengi bona ngokwabo ukuthi kade sebeswela le ndawo yokwedlula. Asilaleleni i-video esinikwa Mavis Gama intatheli izindaba ye-Studio 7. Yeah. Lapha ke yena ke wakhuluma uMavis Gama wakhuluma ke labaphila ngokuthengisa emgwaqweni eseHarare.
Umunicipal weHarare wethule umbiko othi usezasebenzelana lamapolisa oweZimbabwe Republic Police ukususa abathengisela impahla yabo esitaladeni ngoba kuyibo asebebangela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid osubulele ababili emzini weMbare abambalwa betholakala belegciwane elibangela lomkhuhlane. Umkhokheli wezichiya uNkosazana Lawrence Banda utshela umhlangano lentathela izindaba eMedia Center ukuthi lokhu osekusenziwa yikubahlukuluza nje kuphela.
Lokho vele asivumelani lakho, uhulumende kayekele ukuhlala ehlukuluza abantu ngoba abantu laba ngabantu abayizizalwana zeZimbabwe ezisemthethweni, njalo ngabantu abanye ababezisebenzela emafektari. Amafektari avalwayo uhulumende layo irekhodi yokuthi kwavalwa amafektari amangaki. Ngitsho lezitolo ezinjengabo Mikkels khona phe Harare sezavala. Pho abantu basebenze ngapi, baphile ngani? Uhulumende laye kamilise amafektari within 48 hours. Ngoba lathi sinje silakho kumele sikudimande kuhulumende.
Wengeza ethi bamangaliswa ukuba umunicipala ekhetha ukube lokhu esebenzisa imithetho yakudala ilizwe lingakatholi uzibuse endaweni yokulungisisa imbangela ye-typhoid.
Njalo nxa besithi bafuna ukuthi ngokuthumela amapholisa balandele okuchiwo imithetho yamakhansili esithi ngama-bylaws, asazi kumbe sebela ama-bylaws amatsha ngoba thina sigcine kusetshenziswa ama-bylaws kaSmith. Singakwazi ukuthi njengoba siseZimbabwe ekhululekileyo kusese lento kaSmith enhle, kanti sabona kutshintshwa isitarada sathi kumbe konke kuyatshintsha. Ama-bylaws awatshintshwanga, agcilwa ukuze ahlukuluze abantu abathi baselizweni elikhululekileyo.
Umsekeli wale nhlanganiso yezichiya eHarare uNkosazana Olivia Songore laye usole kakhulu linkulumo kamunicipala.
Mina indaba yena leyo ngizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba thina sake sabhala sathi sihlale phansi labo mayor le council yangkhona sathi sikhulumisane khona sizophuma lani le solution kundaba yona leyo. Bonke sibakhulumisile kodwa bayathula. Incwadi zikhona sibili sathi sifuna ukuthi sihlale phansi kodwa bona abafuni. Sebesithumezela amapolisa kuphela, which is not fair, he harassment kuma vendors. Asisoze sivume ukuthi sitshaywe la mapolisa ngoba it's against decent work, yi-police harassment and akuvunyelwa. Kasoze sivume.
Abaphila ngokuthengisa bathi okwenziwa ngumunicipality lohulumende ayisikho okuzaqeda udubo lweZimbabwe. Bayemba phansi abaphila ngokuthengisa laba bethi bengasoke basuka ezidaladeni lapho bethengisela khona ngoba besenza lokho befuqwa isimo eselizweni esabangelwa ngurhulumende munye osebahlukumeza. Bathi urhulumende nguye imbangela yakho konke osekusenzakala elizweni, bemkhuthaza ukuba alungisise ezomnotho babuyele emsebenzini, hatshi kube lokhe behlukuluzana labantu abazama ukuziphilisa bona bevele bephila nzima eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lolo-ke bekuludaba esiluphiweyo nguMavis Gama. Imifanekiso yangkhona sayitholanga ibalekile, kodwa-ke ubekhuluma labaphila ngokuthengisa esedolobheni leHarare, eMav. That there was Mavis Gama, one of our Studio 7's reporters in Harare, talking about the plight of the women vendors in Harare.
Very interesting there, PJ. Ndirikuona pane vari palive feed yedu tisati tataura hedu zvatiri kutaura vari kubvunza kuti nhasi izuva remadzimai here? Ehe, izuva remadzimai. Asi vana baba kana murikowo muchiita zvekutengesa, nyora ipo pano tinzwiwo zvamuri kusangana nazvo. Nhasi muchirongwa chedu pano pachirongwa chewomen's round table tiri kutarisa dambudziko riri kutarisana nemadzimai vari kuita zvekutengesa mumigwagwa. Zvichitevera izvo, kurudziro yakapiwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vari mumaguta nyanya muHarare, musiti center muye matunoti muCBD vawanikwe ivo vachibviswa vachiiswa kune dzimwe nzvimbo dziri kunze kana kuti kumapeto kwavachapiwa necity council. Vamwe vanoti aiwa zviri kuitwa nemutungamiri wenyika izvi hazvina kunaka nekuti vakataura ivo nehurumende yavo nepati yavo yeZANU-PF kuti vachange vachipa vanhu mabasa anosvika iwo 2 million pasi pezima asset, asi pari zvino hapana chabuda. Uyezve vamwe vari kutiwo kune rimwe divi zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakanaka sezvo aiwa mumaguta umanga maita tsvina uye zve muchizogona kuita zvirwere nezvimwe zvakadaro. Saka ndozvatiri kuzeya panapa kuti imi munoona sei zviri kuitika uyezve zvii zvingaitwe kuti dambudziko iri rigadzirike. Tinoona kuti vazhinji vari kutarisana nedambudziko irori madzimai, PJ, ndo vatinoona vachienda zuva nezuva. Tinotonzwa kuti vamwe vanopinda imombo muCity Center vowanikwa votoraramo vachitadza kudzokera kumusha nekuti havana mari yemabhazi. Saka ndo zvimwe zvatiri kuzeya ipo pano nhasi. Tichambonzwa kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi achitipa zviri kuitika muHarare pari zvino.
Vamwe vanotengesera pakati pedhorobha reHarare uye vaine magwaro avakapiwa nekanzuro anovabvumidza kushandira pavari kushandira, amai Letwin Nyadzayo, vanoti vatorwa zvinhu zvavo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru vakasiyiwa vasina chekubata.
Tatorerwa boots matimberland zvangosumudzwa pekutanga kuti aiwa imi mune table iri right, rambai muridzorerai pakari mokubvisirei. Tibva tabvisa vatadzorera, taakudzorera tichibhizi kudzorera abigged bado takurwa imabuts ekula boxi zvine madrinks vatakurwa zvaine.
Amai Nyadzayo vati vane magwaro anovabvumidza kutengesera pakati pedhorobha asi vari kungodzingwawo sezviri kuitwa vamwe vasina magwaro akadai.
Ndingafungodai vatsvagirai vatitsvagira pekunotengesa pakanaka nekuti isusu panotoitoka tinoto nekadhi rekukanzwa tinaro, tikati varatidza zvanzaiwa imenyu muri raiti rongedzai tovavadzoka futi tetinaro iro rakadai so exactly iro exactly evenda iroro tovavatora vavadzodzoka vamwe kwaya 3 harongoti confuse abekuti atatorongedza ebhutsu taisa sekutaura kwangu aita kuti vanhu vari kubvisai zvinhu chii zvenyu, taakurongedza vanzaiwa dzoserai musabvisa vamwe vauya takurai tona vaakuti bvisai mabhegi atotakurwai.
Mumwe anotengesera pakopakabhana vachansela Musinami vatiwo hurumende inofanira kuwanira vanhu mabasa kwete kusoromhanyisana nekugadzirisa dambudziko risiriro.
Kuti dambudziko iripere renyaya yemavhenda nenyaya yeunrest iri muno muguta remaguta rino musiti muno, chinofanira kuitwa kugadzirisa utongi kugadzirisa mapolicies atinoshandisa kuti tishande nevanhu, kugadzirisa nyaya yemabasa. Hakuna munhu anofarira kugara ari mumugwagwa, asi kuti kana kumba kusina chauviri munhu anouya kuzotengesa madomasi murod. Saka vanofanira kugadzirisa nyaya yemabasa, vanofanira kugadzirisa policy iri friendly, urongwa hunowirirana nekurarama kwevanhu.
Mumwe anoraramisa mhuri yake nekutengesera mumigwagwa vaDennis Munava vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika kuitira kuti veruzhinji vasaende kunotengesera mumigwagwa.
Mapurisa auya pano akamhanyisa mavhenda akawanda, mavhenda akatiza, iko zvino vamwe vazara mumakona emastreets. Asiwo tiri kungoonawo vamwe vadzoka, asi mapurisa aripota achitenderera tendera achivatsvaka. I think dambudziko riri kuitika nderekuti hurumende yedu iri kutraya kugadzirisa dambudziko racho from the top. Saka solution iripo nderekuti mavhenda aya ngaatsvagirwe mabasa, nokuti tiri kufosa vanhu kuti vapinde muvhendini inhau yeurombo, inhau yekushayikwa kwemabasa, makambani akavharwa.
Vanhu vanotengesera mumigwagwa vari kudzingwa zvitevera kurudziro yakaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe masvondo maviri adarika. Avo vanoti vanotengesera mumigwagwa vari kusvibisa dhorobha reHarare. Kanzuro yeHarare inoti vanhu vanofanira kutengesera munzvimbo dzakatarwa kuitira kuti kanzuro igowanawo mari pamitero. Hatina kukwanisa kutaura nameya weHarare vaBernard Manyenyeni kana mutauriri wekanzuro waMichael Chideme kutinzwe kuti sei vane marezinesi ekutengesa mumigwagwa vari kudzingwa nekutorerwa zvinhu zvavo ivo vaine magwaro ebasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
PJ, apo tiri kunzwa zvanga zviri kuitika muHarare tapiwa nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi achitaura iye mamiriro akaita zvinhu muHarare. Tine zvemumwe mutori wedu wenhau ari kumasvingo Gandri Maramba, regai timbonzwa kuti kwakamira sei ikoko.
Nhasi changa chiri chipatapata masvingo, mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe neekanzuro yeguta iri achitandanisa vanotengesa mumigwagwa. Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaEdward Manzanga vati zviri kuitwa nemapurisa aya zvavasiya vari panguva yakaoma.
Mapurisa ari kuti dhibhe anotengesera patiri kuraramira nemhuri dzedu, saka hatina kumbokwa tingakwanisa kuti tinge, nekuti ndozvinoraramisa mhuri, ndopanobva sikokinzi dzavana vedu, ndopanobva sadza redu rodya, ndopanobva zvose, saka kuti dhibhe zvakafanira kuti dhibhe.
Vanotengesa mapepa nhau vambodzingwawo pavanotengesera, vakazodzoswa mushure mekunge vakuru vavo vataura nevakuru vehurumende pamwe chete nevekanzuru. Mumwe vanotengesa mapepa nhau vaNixon Kwirirai vati vakachamadzwa nekudzingwa kwavo mangwanani.
Pasvika mapurisa panapa anga akabatana nekanzuro, mapurisa zeta rapi zvikanzi tinongokupai 1 hour chete kuti mutobva pano muclear zvinhu zvenyu zvose, manewspaper mubvise panapa. Asi tazoinda yedu ikoko kusendera ndokubva tanotaura nevakuru vacho. Zofonera vari kuHarare vakuru vemapepa edu vakati toenda tunoona minister. Kubva tichikura tinoziva kuti manewspaper anowanikwa mustreet, but nhasi ndokotomuka tichinzi tibve mustreet vanhu vemanewspaper. Vanhu vowana kupi news kana kuti information, voita access yeinformation sei?
Vanotengesa mumigwagwa yemuHarare vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa. Muzvare Bridget Musasa, avo vachangopedza zvidzidzo kuyunivhesiti, vati munyika hamuna mabasa, izvo zviri kupa kuti vatengese zvinhu mumigwagwa.
Isu zviri kutotibata-batawo kuti tiri kudzingwa pano, nekuti last Friday iyo ndiri umwewo akagraduata ndikakepewawo chikanzi go and create employment. Saka isusu tiri kucreata employment, ndo yatogona kungocreata pari zvino employment yachona. Saka hatizivi kuti kana vakatidzinga panapa tinoicreatira kupi employment yachona. Mabasa achona emayouth hakuna. Vakatiti create employment, tiri kucreata employment nekutengesa panapa. Saka vakatidzinga hatizivi kuti tonocreata imwe kupi employment yavakataura.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa muchinhoi vaCaleb Tsomondo vatiwo kanzuri yemuchinhoi haina nzvimbo yekutengesera yakatarwa, nekudaro vacharamba vari mumigwagwa.
Matambudziko aripo ndekuti iyo kanzuro pacha yagara haina nzvimbo yekuendesa vanhu kwacho kwaida kuendesa vanhu. Inongotaura kuti tokutsvagirai kwekuenda, but havana lendi yacho yekuti vanhu vavanotengesera. Kuseri kwacho kwavanoti kuno kwakatozarisa, mavhenda ari kungowanda each and every day, mavhenda ari kungonyuka. Inenge yatove cat and mouse kumaisana chete.
Makanzuru mazhinji anoti anga asina chirongwa ichi, asi kuti ari kuteedzera zvakataurwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakati makanzuru anofanira kubvisa vose vanotengesera mumigwagwa. Izvi zvinotsigirwa navaGodfrey Kuraone, kanzura weguta remasvingo.
Isu sekanzuro hatina kunge tagara pasi tikaisa chisungo chekuti vanhu vadzingirirwe mumastreets. Asi ndodavira kuti iaction iri kutorwa maererano nezvakataurwa naPresident Mugabe maererano neaya mavhenda vari kuHarare. Tanoona sekuti ndozvavari kungoita muno, but as council hatina kunge tagara pasi tawirirana kuti aiwa ndamodzingirira vanhu.
Vanotengesa mugwagwa vanoti zvakataurwa navamugabe zvinoratidza kuti havana hanya nekushupika kuri kuita vanhu veruzhinji. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana havana mabasa. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
PJ apo tiri kunzwa kubva kune mutori wedu wenhau Gandri Maramba anga ari kumasvingo asabva ataurazve zviri kuitika kuchinoi. Saka zvinenge zviri kuratidza kuti zviri kuitika kunzvimbo dzakati siyanei siyanei. Saka ndozvatiri kukurukura kuti kana muri kutiona kwamuri ikoko, toda kuchingamidza vese vari palive feed yedu. Ndochingamidza pane vanga vari kuvhunza kuti chirongwa chemadzimai here ipo pano. Ndechemadzimai, asi imi madzibaba munogona kupindawo muchitaurawo zvamuri kuona muri ipapa palive feed. Nathan Chicks, Comrade Geraldine Fraser, hanzi tiripo. Takateerera all the way from South Africa. Tina mukoma Silva Anos Banditi Mujova, hanzi nasi hazvisi zvemadzimai here? Comrade, nasi ndezvemadzimai, asi munokwanisa kupinda muchitipowo pfungwa dzenyu. Hanzi ndezvana amai, asi isusu tirikowo nechekumashure. Ndimukoma Nathan vapindura wavo. Tonderai takawira, hanzi asi vatikuvadza vamugabe, vakomana tafa nenzara isu. Crispin Makonesa vari kuti pfe, hanzi magwaro fake pane angapiwa gwaro rekutengesera mutown here? Hanzi pamwe avo vari kutaura nenyaya ya PJ vanga vari kuti vanga vane mavendors license, mamwe malicense acho ndeefake. Saka ndozvimwe zviri kutaurwa nevari palive feed yedu. Tinokuchingamidzai uyezve kana muripo pari zvino, dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Motikandirawo malove nemalaika yekuti tione kuti muri kutinzwa here. PJ pamwe hapana ari kutinzwa, hatingazive nekuti live feed tinenge tichingotaura takatarisa iwe neni PJ, hatizoti vanhu vakateerera here kana kuti kwete. Asi kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutaura isu pamusoro pedambudziko revari kuita mabasa ekutengesa mumigwagwa, nyanya madzimai. Over to you, PJ.
Kulavo avasilandelayo kumbe avabukele kumabona kuti enkundleni yokuzilibazisa le Facebook akhasini lethu eleVOA Ndebele, nxa kade ungakayikhona gijimela khona khathesi uye kwenza like ipeji yethu njalo ulandele ilife feed yethu yona le esiyenzayo asiyihluzeni bomama lamhlanje kungolesine kunjenje. Abakhona sebekhona, uPamela Khumalo uthi hello everyone, hello Pamela. Anastasia Ndlovu ukhona, uDomingos Patrick Guta uthi good evening everyone, Weddington Monda ukhona khona lapho. Labo abangakayenzi like sicela liyenze like and njalo liyenze love, kuyahle kuyeqi okuyinhliziyo okubomvu ukwenzela ukuthi sibonane ukuthi sisakazela abantu abaningi. Njalo nxa kuyikuthi ufuna ukungena kuhlelo ungafaka inombolo zakho zocingo khona lapho njalo. Uthabani Ngwenya sihle wangena kathesi uthi yena ngibukele ngisegoli. Hayi, siyabonga sibili Ngwenya, la kusasa ubiza abanye abaningi. Nxa kuyikuthi ubukele uwedwa, share labanye abangani bakho, sibukele sibaningi.
PJ, tinenge tine vatinavo panhare. Ndiri kuona ndatumirwa netechnology panapa pa WhatsApp kuti tine muteereri. Regai titore muzvare Stella, makadi henyu? Halo, taurisai mbijana. Muri kupi?
Ndinofara zvangu, makadiwo.
Aiwa, tinofara. Muri kupi?
Ndiri kukaribha.
Kwakamira sei kukaribha uku?
Handina kunzwati mota kunzwa pamusoro penyaya dziti pamusoro pezei.
Nhasi tatiri kukurukura nenyaya dzevanoita zvekutengesa mumigwagwa. Imi ndofunga handisi kuziva kuti munoita zvekutengesa here. Tiri kuona kuHarare vanhu vanga vachibviswa mumigwagwa vachinzi ngavaende kunoiswa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzavanenge vapiwa nekanzuru asi dzisiri mukati meguta reHarare. Kwenyu uku muri kutarisana nazvo here ikoko kukaribha?
Varimi vanouya vanenge vachitengesawo zvekuti munyatsioto ufanira kuti varimi havasina pekutengesera. Tinenge tangorwisana isusu pedza pedza. Varimi vada kurarama, tiri kuda kurarama. Hatimanzi takundisanisa nekanzuro yacho. Pane kuti
Imi munotengesa chii sisi Stella?
Ndotengesa ma vegetables ese zvavo. Kubva kuma tomatoes, ma vegetables, muriro, ma veggies, ma fruits. Ese chese. Ndakati zviko potes. Kana zvema gezi zvakuti tamari ndoenda kubvutana kuti zvitengesa. Kana mbatya dzakuti tamari kana mabhero ezvizvi ndinotengesa zvese. But pari zvino ndesi yedzima fruits and vegetables.
Saka mungati imi zviri kupararamiso here pazuva muri kukwanisa kuita mari uyezve tichiona kuti mari iri kunetsa kuwana makutoshandisa maswipe machine here kana kuti mari vanhu vari kukupaisei
maswipe machine hatitanikana kuti ndiriwane swipe machine ndinotamisika kadiki tinoshandisa ine zvirikobvesiekuzimbabwe saka tinoikoseka tinenge tichishandisa kutengeserana nayo sanoti kana ukazotengesa neikogesa musika panenge wakunohodha kumurima anoti ndibatei kutanya panenge usina batisa
saka mungati pazuva muri kubata mari yakawanda sei iri kuraramisa murere murenyu yakakura sei
ewidhendinana wangu watatu nekuti vakatopedzawo mafomu 6 vakatogara kumbanze kwanisiku yaendesa kuchikoro ndakarwa nehwana yatiza fomu 1 saka mari yandinowana sevanhu achidya makusemuaindabata $5 chaizvo saka azvi kurarama kwakutoremesa kwakutorwadza
saka munoona remangwana rakamira sei semimi madzimai vari kuita zvekutengesa izvi pangaita kuti chii chinofanira kuita kuti zvinhu zvigogadzirikana
pari zvino tichiona remangwana redu kutori nerima chaiko harisinomboona chiedza chazvo handizi kuti tingazvitesaidi zvinhu zvisanduke munyika hatizivi kuti tingashandisa nzira hazizivi kuti zvinhu zvimbochiitawo munyika inoi isitetewo magariro edu isisa vamene vanoshayiwa zvezvo zvino vane mari ndivari ngoendera mberi nekurarama
mukumufunzo wangu hangu wokupedzisira ndewekuti imi sevanoita zvekutengesa muri kumbotaurawo nyaya here yekuenda unonyoresa kuvhota nezvakadaro izvi munowana mukana wazvo here
tinotowana mukana tivatokokorodzana kutokurudzirana chaizvo kuti handei tinonyoresa tivhote bcause vatiri kunzi tiri kuti hariiregistadi zvandakaregista zviva kuti hari hazvichashanda kutokurudzirana savanhotengesa kuti ngatiendei tese tinoregista tiwane kuzovhotawo kuzosarudza vatungamiri vataura vanotidzesesera mune ramangwana
aiwa tinokutendai amai kana kuti handizivi ndati muzvare kana kuti amai
renzimai chivandikwa
ehe tokutendai amai chivandikwa vekukaribha vanga vari kumbotionesa kuti kwakamira sei panyaya idzodzi dzekutengesa mumigwagwa vati ivo vanoita basa rekutengesa mavegetable pj I was speaking there to actually we are lucky we started off with actually one of the vendors themselves she is actually from Kariba so she is sharing that she sells vegetables but they are having you know cat and mouse battles with their own council in Kariba because they are also farmers who want to come and sell their wares and then there are people that are also vending other you know goods and services so there is no real designation of who does that when and then she's saying today she only made $5 and also she has a child who finished form 4 but is sitting at home with no job so she's saying her wish is that people you know get sensitized that they need to go and register to vote and
yes.
She says as vendors in Kariba they do actually sit together and talk about these issues and encourage each other to re-register because there's a misconception that if you're registered from last time you can vote but that's not true
2013 elections no that's not true we you need to re-register
so that's what she was sharing
for the next year's elections
over to you
sesilom so mhlonitsha wethu okhona esemnxosileyo ukuthi azosincedisa kuhlelo lwethu nkosikazi Deborah Mukasa yena ke ngowebulawayo Vendors and Traders Association siyakwamukela kuhlelo lethu
Nkosikazi. Ngilethemba baphilile. Asiqale ngakobulawayo ukuthi kume njani emsebenzini lo okuphila ngokuthengisa. Nanku phela ngaseHarare ngale kuphume umlayelo okutshwe ngumongameli welizwe esithi yena abantu bonke abathengisela phakathi kwedolobho leHarare kabaxotshwe, kabasuswe khona lapho. Abanye njalo besekela lumqondo ngokuba akade sokungasahambeki phakathi kwedolobho laseHarare ngoba le ngcekeza kade sikhona sokusesatshelwa lokuqhamuka kwemikhuhlane. Ikanti-ke abakwelinye icele bethi hayi bo lifuna siphile ngani, yiyo impilo yethu yona le yokuthengisa. Kumi njani kobulawayo?
Kobulawayo lakho sebe abantu bakobulawayo lakho sebeke bangothathekile bangenele labo indaba abangayaziyo eHarare ngo bangenela baxosha amaVendazi. Ngikhuluma kanje emadlodlo bakhothiwe nakusu-aveni lakho bakhothiwe engazi ukuthi kathi imbangela kuyini. Nxa sisakhangela sibona ukuthi 94% neyabantu abazesenzayo bethengisa bethola khonapho ilizini. So nxa sebezaxoshwa bathi bayengaphi. Njalo singananzelela futhi uhulumende wasebisa ukuthi uzanika abantu imisebenzi. Usede ukuthi enika abantu imisebenzi, imisebenzi iyavalwa emasekthari ngale akusela misebenzi sokugcwele amakhesi. Amakhesi ayiwo lawo asesiba lokugcunwa okuthize. Abanganiki itheksi thina ngapha kobulawayo sinika itheksi ku-City Council. Kubuhlungu kakhulu ngokuzwa phela lokhu ukuthi xa abanye bethu bezaxoshwa lapha bathola khona inzuzo. Njalo nxa sikhangela amaVendazi kasiwukuthi ngabantu kumbeni ama-street kids kumbeni abantu labantu balahliweyo. AmaVendazi i-community ngabantu ngama-residents ngabazali ayikho konke abayikho khona. Kathesi uma sezikhangela luhlelo lolukhona lokuthi abantu beyirejesi bazasukuma njani abakobulawayo ukuthi beyirejesi ukuvota bevotela bani onguye futhi obaphiphayo ezindaweni zokuthi bephile. Hayi sibuhlungu kakhulu.
Ye kodwa-ke phela labo abathi abaphila ngokuthengisa laba sebegcwale ndawana yonke njalo sebedala umonakalo uletha ingcekeza enzikini yedolobho. Engxenye yikho abakuxotsheleyo, linake lithi lithini ngalokhu njengehlanganiso ukuthi bathiwe kabayithengisela lapho okuvele kubekwe khona imikambo etshiyeneyo ukuthi bayithengisela khona?
Yes, ngakona nje imikambo ikhona ebekiweyo kodwa singakhangela i-percentage le mikambo le eyafakwayo. Like singathatha for example kobulawayo kwapho kufakwa umkambo oyi-1 okuthiwa kuse-Highlanders Club. Yikho lapho kumele abantu bezigcwale and nxa siconsider 94% is of tip abakhona abangeke bakhona ku-Highlanders Club. I-Highlanders Club i-accommodate amaVendors about 800 and something. And singakhangela le ratio yangibona ukuthi imesiza ngizazi kodwa nje noma ngizali kodwa usubona ukuthi vele kakuhambelani. Abantu baningi and bafuna ukuphila. Sibe sesikhangela futhi njalo emadlodlo laphana abaqoshwe khona. Ukhansili wathembisa ukuthi uzafaka nokuthi kuyavikele amaVendors kodwa kuzokube lanamhla kakafayi. Abantu bakhangela ukuthi bafuna inzuzo yokuthi bethole imali khonapho bencedise.
Yeah. Kodwa-ke lina njengenhlanganiso kumbe njengeqembu lalabo abaphila ngokuthengisa seleke lahlala phansi nalo khansili umasipala wakobulawayo ukuze likhulume lihluze ngalolu daba liphume lamacebo?
Thina njengenhlanganiso ye-BVTA sihlala sihlangane layo kakhulu. I-BVTA Bulawayo Vendors and Traders Association sihlangane nabo ngatiphose ziyi zonke labo ekhansili sikhulumisane futhi kungayenziwa njani. Njalo futhi kule association kuthiwa i-BVTA njengezwayo upresident ekhuluma lapha nayo ike yasifundisa futhi ukunegotiate le-city council okuthi thina lapha njenge-city council yakobulawayo zvisinyera problem yangavo kana zvisana pansi kuround table nezvisikanzi zvivonisa neamatevo kuti zvinganodzisa njani njaro ngenye PVTA bezvikhankasa njaro ukuti abantu vabahambe veerejesta kusiti cancel ilist yesiti cancel isinde kakhulu ngini lamakhulu amangaka abantu abangenazi ndawo kodwa ababhaliweyo ngosithi cancel futhi nga abanika leyo ndawo lezo zindawo zokuthengisela njalo sibe sesikhuluma namabhayilozi ngiyabonga kakhulu ngoba upresident wezihluko wakuinta futhi ukuthi amabhayilozi esithi cancel akobulawayo lokhu kusetshenziswa kudala a-Rhodesian Smith thina sasikhuluma njengamaqembu athiyeneyo ama-association athiyeneyo sa-amenda ama-bylaws kwathiwa asehanjisiwe ku-local government kuzokube lanamhla i-local government ayikaphendukisa ama-bylaws isavumile ukuthi sasebenzise so ngalokho-ke i-city council lokhu isebenzisa wona la ama-old bylaws ukuthi sekelokhu beqesha abantu bezindawo ezihlukiyeneyo isezokuthi ngakuba lekungqubela phambili kubonakala ukuthi abantu laba balokhu bengena bephuma bengena besanda kuvending bangayenziwa njalo njalo lezi ndawo zibe khona kodwa la i-city council yakobulawayo ibothiwe izandla iyehluleka ukuthi iqhubekele phambili ngoba i-local government ayikapasile ama-bylaws la yathi sayiqhubungula amanye akhona sisize sifuna lokwa-amenda engakalungiswa engakavunywa phambilini esasizibele savumelana lapho sesifuna ukuthi sa-amende njani ngoba sibona ubuningi babantu obuyibo bona ezitradi ngoba akunamsebenzi lapha ngangithi uhulumende nawe ukhangelile i-root cause yokuthi waye abantu sebezele emgwaqweni i-root cause ngokuthi kakulamsebenzi i-root cause ngamapholisi akhe yena uhulumende kakhangelisise singathi sisela vele ngo-1980 isuka labo-retrenchment lanani yikho lapho kwaqalisa khona hawu uyabuyela emuva njalo ngibe sengikhuluma ukuthi mina sengengahamba amazwe athiyeneyo ivending vele yiyo ephila ngabantu ezambia ngahamba emozambique ngahamba esigebheni ngahamba indawo ezithiyenezo abantu abangibathengisa kodwa bekhulumisana kuhle lohulumende wabo kanye lo-city council besebenza bekuhle kundawonye kathi thina ilizwe lethu okungela kuthi sekuhlalwa phansi i-round table kukhulunyiswa kanye lilani hayi boma yuzu kakukhulunyiswa nabo kuhlalwe phansi kukhulunyiswane njalo lo mongameli wethu engathathi zonke izinto ezifake emahlombe yakhe angithi lama-different departments asebenza lamanje lawo ndawoni kabahlale phansi njengama-different lokhuzo departments bebone becumbungule bethi sebehambisa kuye yena umongameli ebe nguye okuvumela kulokuthi yena from phezulu khonale eqothe ama-venders singakhangela ama-venders amaningi akhona especially kobuloyo amaningi akhona ngabafazi bamapholisa benze bengaholi akunazi imali emabheki abaningi ngamatisha asuke ezikolweni besuke ntamba amazwe besiyathengisa amatemba abo namaprozet ukuze bekhangisele imali zabo ngoba kabanazi bebhasipek i-cash yokuthi kade behambe befundisa uhulumende wethu lapha sithi hhayi ayuyo kabiseleni ingqondo leyanayo emuva sebezelana kanye labanye njalo bona laba abantu
hayi ngubambe umlomo khona lapho
amavota
nguba
usatelwa hambani loregesta hambani loregesta
nkosikazi
regesta siregesta sizivotele bani ivotele umuntu ozasifa futhi emgwaqweni hayi bo ayuyo.
Wathi ngubambe umlomo khona lapho akubambe kancane ecingweni sike siphe ithuba komunye oseyengenele kuhlelo umhlonitsha wethu Marvelous.
Yes, PJ, it sounded very emotional. We'll come back to what you were discussing there. But we have our other guest, Lynette Mudewe of the Zimbabwe Activist Alliance. Welcome to the program, Lynette. Hello.
Thank you very much, Marvelous. Hello.
Yes, Lynette, you're right there in the city center. Tell us, what's the situation like? You work with vendors yourself.
Okay, the situation is terrible with the therapy and the state sitting heavily on armed vendors.
Saka zvizva muri kuona ikoko kuHarare pari zvino nokuti tiri kuona kuti vazhinji vari kuchema chema nyanya madzimai.
Nyaya
Mushare mdewe, imbo famba ifamba imbija na foni ya nyiru kubreka mbija. Famba imbija, tinganzwa nani. Hello?
Okay, haku nizwa ere.
Yae wa amara, itumanitawara ishenyu, jiziru kutari sana, neva neta jokutenge samumi kwa kwa.
Kushunguruzo kwema vendors nye inotambuta sakanyanya kunyanya madzimai vanonga vachiedza kuriritira mhuri dzavo nemari yekutengesa asi ini ndine pfungwa dzekuti chinhu chikuru ndechekuti vanhu vazhinji muzimbabwe vakaenda kuchikoro zvichireva kuti vanofanira kunge vaine mabasa avanoshanda kwete mabasa ekutengesa saka ini ndinofunga kuti dai vanhu vezimbabwe vari kutengesa vaziva kuti nyaya yekutotengesa iyi is very abnormal hachisi chinhu chatinofanira kunge tichigashira saka inyaya yekuti hurumende yatadza semadzimai emuzimbabwe hatisimukei hurumende iyi kuti yatadza tisachemere kuti toda kuita mavhenda tisakaenda kuchikoro vana vakaenda kuchikoro ngatisimukei titi hurumende iyi ngaitipe mabasa nekuti takaenda kuchikoro kuti tinoshanda zvinhu zvakaoma hongu ndinozviziva asi vhenzing haimbobviraita solution uye haifanira kuita solution saka tabvumirei isu semadzimai ezimbabwe kuti tiitwe mavhenda nehurumende yezanu p f hurumende yatadza ngatisimukei semazimbabwe titi tikuda mabasa tidzise hurumende iyi nekuti hatingaiti mavhenda chose ngatitorambei huvhenda tiramba nehurumende tigadzirise nyika titi tiri kuda mabasa we must fight for what is right and what is right is not vending what is right is getting mabasa atakaenzera kuchikoro
Aiwa, batai makadaro Mushare Mudewe. Tutu kumbuenda kune mungo mtereri weda ku South Africa, Sisi Mavis Nyuruka. Makadi Sisi Mavis. Hello? Andis kuzoti nare ya dona apa ndea ni ndea Sisi Mavis Nyuruka. Ireka na utia Linet.
Hello?
O muri kutinzwa aiwa tokuchingamidzai pachirongwa nhasi tiri kutaura isu nyaya yevanoita zvekutengesa mumigwagwa nyanya madzimai tanga tiri kunzwa po kubva kuna Muzvare Mudewe vari kuti aiwazve vanhu ngavasachemera kuti vaite ivo mabasa ekutengesa mumigwagwa asi kuti vawaniswe mabasa chaiwo avakaenderera kuchikoro nekuti vari kuti ivo dai zvinhu zvakamira zvakanaka munyika pasina dambudziko irori munoona sei zvekutaurwa izvi
Icho kwati Sisi Mavhe. Nenyaya yekuti isusu vakatirambidza kutengesa, hatina mabasa takadzidza. Hatikwanise kuriritira mhuri nokuti pacho pavanoda kuzotiisa senzvimbo yekutengesera vanogona kutiisa panzvimbo isingafambe bhizinesi zvokuti hapana chandinenge ndichinigirikina chichishandira uku kanzuru yavo inenge ichida mari kupera kwezuva kana kuti kupera kwemwedzi hakuna kwandinowana zvakare zvakafanana nesu vanhu takagara kuno kusouth africa vamwe madokta vamwe maticha vamwe vari kutobika mumakicheni nyaya yekushaya kuti hapana chatingaite mukurarama saka izvozvo tinozvipa kuhurumende yedu chichemo chehurumende dai vagona kuti kagadzirirawo pekuti vatibvumire kuti titengese nokuti ndokwatinoraramira
tichitarisa imomo muSouth Africa tinoona mamwe madzimai zvechokwadi anobva kumusha vachiuya kuzotengesa kubvira kudhara vaimboya kusengesa madhoiri nezvimwewo vanobatwa sei nehurumende imomo muSouth Africa zvii zvingadzidzwawo nezimbabwe panyaya iyo yekubata vanoita zvekutengesa
havasungi vanhu vanotengesa nokuti vanoziva kuti vanhu vese ndipo vanoraramira plus vanoziva kuti kunyanya isusu vekuzimbabwe tinoziva kutengesa tikatarisa hakuna chisiko chinotengeswa kuzimbabwe chisiri kuno kusouth africa zvinhu zvese ungava muriwo chevo tiri kukwanisa kunge tichiurima tichitengesa kuno kusouth africa
Aiwa, saka regei Sisi Mavis timbotorawo vamwe tinotenda chaizvo kuti tanzwa kubva kwamuri uyezve kana muri ipapa palive feed yedu yeVOA shona ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti tionekwe nevakawanda uyezve shamwari dzenyuwo dziri pafacebook dzikuonei zvatiri kukurukura ipopo nhasi
Muve nezuva rakanaka.
Maita basa.
PJ, over to you.
Yes, lo mlalelo khona uThabani Ngwenya ofake inombolo zakhe lapha ku Facebook u live streaming yethu ngemva kokuba ngicelile ukuthi yenzani like li join lani kungxoxo yethu yalamhlanje. Siyabonga kakhulu Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo.
Hala la mukuchayela lapha.
Yeah. Uyaluzwa udaba olusegudwini.
Yebo, ngiyabonga kakhulu. Ngilapha mme egoli.
Yeah.
Ukuthi aliyani indaba lathi siyayibona ayikho right manje. Ibuhlungu. Ayikho right, ibuhlungu kakhulu.
Kungani usitsho njalo? Phela abanye bathi Harare lapha kade sokungasahambeki kakhulu laphana ku Face Street. Ngoba abantu bonke kade lokhu bendlayile amatamatisi.
ngoba mama, ngoba abantu baziphela vele ngokudayisa kusukela iminyaka yonke engaka.
Yeah.
Awukho omunye umsebenzi ekhaya lokho siyakwazi. Umsebenzi kawukho eZimbabwe. So abantu abazizamelayo ngendlela abazizamela ngayo bahluthirwane. Kabangeke abantu kabayekwe bazisebenzele ngendlela ade besenza ngayo, kabaqhubeka abantu bezithengisela, bayekwe abantu bengahlukunyezwa. Umthetho lethi fakwa ayisahlukile nale yafakwa iRhodesia, akwakusenza ukuthi uthole umuntu ekuthiwa etawuni kafunakali. Sekufana nalokho. Izinto esesizibona kutho ukuthi vele nale igovernment ayisasifuni vele eZimbabwe. Okusalayo next okulandelayo sizokuthiwa sisuke etawuni singasahlali etawuni, siyehlala emalokitini. Yikho yikho sokuthi yakhona manje. Kusala kancane kancane, uzothiwa ama-flat la asetawuni la asisanifuni uzulu kaphume la. Lihambe liyohlala emalokithini libe lingena kube lezindawo esingazihambiyo thina. Siyakuzwa lokuyani. Sizwele yana ngeledu phela. Kukithi la, kusezweni lakithi la, lana sifisa ukuthi abantu mabayekwe bengahlukunyezwa. Izweleli ngelakithi. Izwe lethu, izwe lalwelwa, obaba bethu sebaze bafa bengamaovedi balilwela leli lizwe. Yinto ababelisana layo nale mthetho enje so. Imthetho enjenganale ibuhlungu. Iyasukumeza kakhulu
kodwa phela okunye okunye lakho asiyekethise. Yebo, siyakwazi ukuthi abantu kumele baziphilise, kodwa ke khona ngapho ngaseGoli kule shopping mall le ithiwa yini, Marvelous
Santon,
Santon, ungathengisela amatamatisi khona pana phakathi kwelo kuze nokwemall.
Yebo, kanti ukumi ngenye indlela siyada ngithi ngoba kodwa asiyali ngoba ngapha anti kunezigaba kunabelungu ngapha kunamabhizinisi amagulu angithi.
Yeah.
Right. Abantu balana izwelele elinjenge-South Africa izwele idivelophe kakhulu, abantu bayazisebenzela, kunamakhampani aqhathile abantu, amafemu avuliwe, abantu bayasebenza, abantu bahola imali ezibayanelisayo lemuli zabo. IZimbabwe iphi ikhampani eqhathe umuntu?
Namhlanje kuludu
ubani oqhathiwe? Ubheke amatitsha, ubheke ovule itafula lakhe uyahlukunyezwa. Utitshe umntole ngenamali, kudala bese sazi ukuthi utitshe unemali bese imhlonipha. Namhlanje utitshe asisamhloniphi thina.
Yeah.
Ngoba kanaludu.
Hayi,
kubuhlungu vele, kubuhlungu le nto eqhubeka ekhaya le ayime. Aba njengamanje kuthiwe siyovota, uvele uhlukumezekile unje. Izanu kayifuna ukuphuma embusweni, siyakwazi. Manje mathi siyavota ngoba kumele sivotele yona, vele sifost ukuthi sivotele yona. Siyivotela kanjani yona vele isihlukumeza sibhekile?
Hayi, so
uNkulumeni nalowo khona uyasihlukumeza, siyomvotela kanjani evele sesabeka kithi?
So kumele liyebhalisa ukuthi livote, livote kuhle. Siyabonga Ngwenya.
Ngizubuhlungu kakhulu.
Hayi, kubuhlungu nyakuzwa sibili ukuthi uyabuza ubuhlungu. Ye, sibongile kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu. Share labanye abangani bakho kuFacebook.
Ngiyabonga, zaqhubeka kumamile.
Kulungile ba. Ye, Marvelous.
Hayi, watanzi kwazvechokwadapo tiri kunzwa mukoma vanenge vasiri kufara zvachose, asi tine muteereri chadzuka kuti tizonzwa kuti vanga vari kuti chii. Tina Georgina Mutsvai Magora, mumwe avo vambonyora pafacebook page yedu yeVOA shona kuti ndifonerei, asi hatina kukwanisa kuvafonera pachirongwa chemangwanani. Mapinda muchirongwa tiri kutaura isu nyaya yevari kudzingwa mudhorobha. Madhorobha akasiyana siyana, tambonzwa Harare neMasvingo neChinoyi, vamugabe
vakati ivo aiwa vanotengesa mumadhorobha pakati chaipo ngavaendeswe kumicheto kunzvimbo dzavanopuwa nekanzuru. Munoona sei izvi?
Makadi zvenyu?
Tiripo. Makadi kosisi Georgina?
Tinofara.
Ehe.
Ha, ini ndinozviona zviri zvinhu zvakaoma chaizvo.
Ehe.
Nekuti nyaya inonetsa ndeyekuti vanhu havana mabasa. Saka kana dai vakaenda kunzvimbo dzacho dzinonzi ndidzo nzvimbo dzavachange vagadzirirwa kuti vange vachitengesera. Zvinenge zvakatoomera vanhu vanonge vachida kutenga kuti vagokwanisa kuenda ikoko kwavanenge vari, nekuti munhu wese anenge achitotambudzika mari. Saka izvi zvinoreva kuti vanhu ava vari kutongonzi endai munotambudzika. Kana vange vachigara mumataundi havachakwanisi kugara mutaundi, nekuti anenge asisina mari yerendi. Pamwe mari yaaitengesa ndiyo mari yaanga achikwanisa kuzokwanisa kubhadhara rendi kana kuita sei. Asi kana achinge anza uchakwanisi kutengesa, zvakutoreva kuti akufanirwa kukwanikwa achienda kumamisha. And nekuda kwekudarowo zvinoreva kuti vanhu vakaita sei vava zvichida havachatokwanisa kuvhota, nekuti maybe by the time yavachaenda kumamisha ikoko pamwe registration inenge yapfuura apo vanenge varegistra kuti vachavhotera vari mumataundi. Saka it means vanenge vatova vanhu vatova lost voice ravo, havachakwanisawo kuraisa their voice nekuti vanenge vasisina mukana wokuvhota nekuda kwerelocation yavanenge vaita. Saka ndiri kuzviona zviri zvinhu zvakaoma chaizvo munguva inekuoma kwakaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe.
Imimi muri ikoko kuSouth Africa, munoona vachibatwawo sei vanhu ikoko? Ndanzwa sisipj vachimbobvunza kuti muri kuona zvichiitika here, kuti munhu anongotorawo matamati opinda pamall paSandton pai ongogara ipapo otanga kutengesa? Zvakamira sei ikoko? Vari kuzvibata sei panyaya iwe?
Kana takuda kukombeya zvedu South Africa neZimbabwe, hatingakwanisi kukombeya nyika mbiri dzi nekuti dzitori nyika dzakatosiyana. Muno munyika muJoburg vanhu vanotengesa zvavo, but that is in Joburg. Mumashopping mall avo ai hauwani kuchiwanikwa zvinhu zvakadaro. Asi hatingafananidzizve South Africa neZimbabwe in terms of development, because nyika inoi iri developed, is like though it's a developing country, but hatienzanisi nemamwe madeveloping country akaita sana Zimbabwe, yatova kumberi. Asi like muno muSouth Africa zvinei nekuti wakaenda kuchikoro here? Kana utaona kuenda kuchikoro here, you can live, you can find ways of making money here in South Africa. Unlike when you are home at this time, at this point in time, nekuti hakuna kana basa. Chero dai wakaenda kuchikoro, chero dai wakaita sei, hapana vanhu varitombomukira kunotsvaga mabasa, because hako zvachose.
Aiwa, tinotenda.
Saka kana takutokombea South Africa neZimbabwe at this point in time, it's a no-no.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Georgina Mutsvai Magora, tinotenda. Ndo zvatinofarira kumbonzwawo madzimai tichikurukura nemi zvakadai. Musanete, taona kuti tanga tinemi mangwanani uyezve tinemi pari zvino. Ibvai madzvanya pakanzi shee, tubva taona takawanda nedzimwe shamwari dzenyu dziri ikoko kuSouth Africa.
Zvakanaka, maita basi.
Okay, bye-bye. PJ, tine mumwe mutereri zvakare vanyora ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona, vaNdlovu Dennis. Saka ukaita laki pamwe anotaura tsindebele tichanzwa. Makadi yenyu vaNdlovu?
Tripo makadi vanzvadzi.
Aiwa, tiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi yekudzingwa kuri kuitwa vanhu mumadhorobha vanoita zvekutengesa, nyanya madzimai.
Inini zvangu sekuona kwangu maererano nenyaya iri kuitika, madzingirwo ari kuitwa vanhu mukuona naHarare vari kungotengesa zviri, inini pamaona angu ndoona sekuti ava vanhu vanenge vari kutengesa zviri kunze kwemutemo. Ndizvo. Kutengesa kwavari kuita zviri kunze kwemutemo zvinoita like vanhu vari kutsvakawo batsiro wokuti semamiri akaita kunyika yedu, vanhu vari kutsvakawo kuti vawane zvinovabetsera. Asi kuti tikatarisa zviya zviya zvinofanirwa kuitwa pamutemo, hatingati zvenge zvakanaka kuti vanhu vangovhura mashopu avo pamwe nepamwe, asi panokozera kuti pavhurwe mashopu nezvinofanirwa kuitwa zviripo, zvinofanirwa kuitwa zvenge zvisina kunaka, nekuti zvinopedzisira zvakutiurayira isusu nyika yedu. Mushure maizvozvo zvitopedza takutema zvechiti kana kuti nyika yedu yafa, kana kuti zvakafanana kana nemamiriro akaita nyika yedu pari zvino. nyika yedu inyika inongotooneka kushuwa hazina kumira zvakanaka. Zvina kumira zvakanaka kudero tozvigadzirira sei kana kuti tozviita sei kuti nyika yedu idzokere papochini kana kuti ivewo zviri nani. Tatingakwanisa kuita kana kuti nyika yedu inzi kana kuti yavawo pachinhano chiri nani isusu varidzi vazvo. Kana kuti isusu pache zvino nekuti purezidendi vedu havangakwanisi kuti ivo pache zvavo vakwanise kuti vangasimudzira nyika ivo voga sisu vanhu varidzi vazvo tisingakwanisi kusimudzira nyika yedu.
Saka vandilovu regai ndimbokubatai muromo ipapo nekuti nguva yadyanana uyezve nhasi zuva remadzimai asi tatanga kukupai kamukana nekuti manyora pano pafacebook page yedu. Mongoti muchidimbu munotaura here Ndevede?
Aiwa ndinongotaura hangu chona.
Alright, saka PJ, sorry.
Sorry, hangu.
Aiwa, vandilovu, ndichakubatai muromo ipapo, nekuti toda kuti timbopowo mukana mamwe madzimai akamirira pari zvino. Pane varipo vakatomirira vada kupinda muchirongo, asi tokutendai.
Aiwa, ndotenda hangu, handigamuchira.
Mm-hmm. PJ, maybe let me just take one, pandanyorwa pana pana sisi eni. Murombedzi vari kuti it is too late to impose this new thing, but for sure the CBD is no longer the same. It's filthy. Unoona tsvina yemunhu uyezve vamwe vachitokwanisa kuita zvakawanda wanda imomo mutown. Chokwadi, there is no more law in Zimbabwe. Saka vanenge vari kuti ivo zviri kuitwa naMugabe pakuti vanhu vabve muCBD zviri right. Kutaurawo kwasisi eni and then ndavatinini sisi eni vatipe nhamba dzavo but havana kukwanisa kunge vachitipa nhamba dzavo kuti tikwanise kunge tichivafonera pachirongwa asi tinokuchingamidzai. Isa Chiutsi ari kuti ndasvika asi pakaipa nyika yacho inzara. Tanzwa. Tendai zuva racho ari kuti vamugabe komunodarireiko nhai. Tomboenda kwauri PJ.
Utavani ngwenya siyakubonga wenelisile kungena kuhlelo utena siyalothanda uhlelo msakazi. Usitembiso Dumani yena ke uthi ngibukele ngise Bike Bridge. I told uthi hello guys, I'm watching from South Africa. U Big Boy Ngulube nguyothi ngibukele ngise Bike Bridge. Anastasia Ndlovu uthi watching VOA live in Bulawayo. Usitembiso Dumani uthi cry the beloved country. Upamela Kumalo uthi useless government after 37 years they did nothing to people. Siyalibonga lonke elenelise ukungena lapha enkundleni yeFacebook lapha ama comments enu kungwenya layo wasinika inombolo zakhe zocingo. Engakutsho ukuthi isikhathi esiselelesi unkosikazi Mgasa lokho ekhona ecingweni ungasipha elakho elokugcina ukuthi azoba nongayipha kuhulumende ukansili akanye labaphila ngokuthenyisa. Nkosikazi Mkasa.
Ithi uhulumende ngawuya ke emidana mayuyu ngakho lokhu. Sikhumbula njalo lo mama uGrace Mdabe wakwathi vanhu vese sisi sabathengiswe ngendawo ngendawo ngaphela baza nanobaba lo mama kati sebehlukana njani ekuhulumende. Babasekele sithengiswe njalo nokukhansili sithi sasihleni phansi sithingele izindawo abantu behlale phansi behlaliswe kuhle bethengise bephiwe ama-license bephiwe lama-toilets lapha abazabe bezinceda khona ngibe zesuku lokhu i-government kayithethe layo ikhangise isisasisele ama-bylaws ethu ukuze sikwanise lakho ukuthi ngoba lakho singathengisa sisemnyameni asezo sibekwazi ukuthi lokhu ngokuvunyelwayo kumbe loko ongavunyelwayo so sicela kumniwe konke khona lokho okwenziwayo kube le-temporary nje abantu bephiwe lesikhathi sokuthi bazaxotshwa kumbe besiwe ezindaweni ezithiyeleyo bekulungisele bekulindele not ukuthi kuphonguba isevuka mfunjani. Ngiyabonga.
Hayi, mbongele kakhulu. She stated 3 points. The
I think
laws.
Actually, let her say it. Mrs. Mukasa, we've spoken to you before. Just round up in English in 30 seconds.
30 seconds.
What you know you are recommending.
Okay, I'm recommending my government to stop, if I can use the word stop, because we are now used to it. Stop the harassing vendors and make some arguments and sit on the right in the table and negotiate with the vendors.
Thank you so much.
To the city council, let's come together and recognize the vendors.
Thank you. Thank you so much. We heard there from Mrs. Deborah Mukasa, who was speaking with us from Bulawayo. We also had Miss Lynette Mudewe from Harare. And we had some callers, interesting callers that chimed in on the topic today. We're speaking about the challenges facing vendors, especially in the city centers, Harare, Mashingo, Chinoy, and others. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye in Washington.
Mina, President Jeremiah, and Sitasvege, Tubaye Fanayo, Nivye Elizayo.